mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 4 ndira 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa unoti uri kugadzirira kuti ubatsire zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzokera kumusha panopera magwaro avo eZimbabwe exemption permits. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinokurudzira mapurisa kusunga vanoshambadza mabhazi pazviteshi zvemabhazi vachiti vari kupinza vanhu munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa unoti uri mushishi kugadzirira kuti zvingani zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits zviri kugara kudzidza nekushanda munyika iyi zviri kuronga kudzokera kumusha panopera kushanda kwemagwaro aya kupera kwechikumi gore rino. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 parunare kuti muzinda wavo uri mushishi kugadzirira kuparura chirongwa ichi vachiti chinovapa ruzivo rwekuti vanhu vangani vangazoda kubatsirwa. Kusvika pari zvino vanhu zviuru zvitanhatu ndivo chete vanonzi vakakwanisa kunyoresa magwaro anonzi anokwanisa kuita kuti varambe vari muSouth Africa. Pavanhu zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 vakapiwa magwaro eZimbabwe exemption permits. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatasa chigaro weAfrican Diaspora Forum Dr. Vuzimuzi Sibanda avo vanoti kunyangwe havzo vasati vapirwa nyaya iyi nemuzinda weZimbabwe vanoona kuti danho iri rakanakira vanoda kudzokera kumusha asi vasina zvikwanisiro.
Zvandingataura ndechekuti kana pane urongwa hwakadaro hwatinganzwa kana tavatiudza kuti aiwa pane urongwa ihwohwo, because hatisati taakuziva kuti okay ndepapi, asi tinoziva kuti pamashure apo tatakambotaura navo vakati aiwa iwo hapana pavanogona kubatsira nekuti hurumende haina mari yekuti vabatsire vanhu kuenda kumusha. Asi kana pane urongwa hwavainawo, ndotonga kuti sezvo taapagoredzwa uye taakusvika padeadline yacho, pamwe vachatizivisawo kuitira kuti tigone kuendesa meseji iyoyo kuvanhu, kuitira kuti voziva kuti rubatsiro rwekupiwa nehurumende ndehupi, kuitira kuti vanoda rubatsiro rwo vagone kuruwana.
Imi zvinhu zvamungakurudzira here kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinge zvichishandisa?
Hongu, nekuti kana pasina kugadziriswa mapepa uye nyaya isina kubudirira kukoti, hapana chimwe chingaitwa kunze kwokuti vanhu vadzokere zvavo kupi kumusha. Uye kubatsira kwehurumende kunenge kuri chinhu chakanaka kana hurumende ichinge yagonawo kuti ibatsire kuitira kuti vanhu vawane kudzokera kumusha. Vanowana kana ingaiita transport, ingaita kubatsirwa nembatya dzavo kana kuti nzvimbo, vanenge vasina nzvimbo dzekugara kumusha kana vada kutanga mabhizinesi madiki, nekuti vazhinji vacho vanhu vangwari muno vanhu vanozvishandira vanozviita mabhizinesi avo. Saka kana pane urongwa tingafarira kuziva kuti urongwa hwacho hwakamira sei, uye tingakurudzira vanhu zvikuru kana pasina kurinyiwa kwemapenisi.
Imi kusvika pari nhasi pane vamwewo here vamati mashanda navo vari kurakidza kuti vakazvipira kuda kudzokera kumusha?
Vanhu vakawanda vakazvipira kudzokera, nekuti vakatanga vamwe vaitoda kuedza kuti vawane mari dzavo dzavaishandira mumakampani, vapiwe mari dzavo kuitira kuti kana vachiita sei vadzoserwa zvichinzi vaende vange vawana mari dzavo. Asi chinonetsa ndechekuti iko zvino pari zvino vanhu havasi kuziva vanhu kuti saka nzira iri kutorwa chaiyo ndeipi. Asi tinoziva kuti vanhu vakawanda chavo vari kutadza kurinyiwa mapemiti iwaya, saka vari kuda kuita sei varoda kuenda kumusha.
Totarisawo kudivi rehurumende yeSouth Africa, pane tarisirwo here yekuti mapemiti iyaya angawedzerwa zvakare upenyu kubva muna June?
aiwa ipapo hurumende yeSouth Africa haisi kuratidza kuti chiripo chichaitika nekuti iko zvino pachakanyarara kusvika pakuti chero vakaapplyira mawaiver kana kuti vaya vakati vari kuda kupinda kumamainstream visa kwavanonga vaende kubva muna 2021 vamwe vakatotanga kuapplya muna 2021 kusvikira nhasi uno vanhu havasati vaona mhinduro mhinduro dzanga dzaburiswa dzanga dziri dzemawaiver dzakazodzokorwa zvikanzi aiwa idzoto dzakaburiswa ngadzidzoka dzichikushana kuti vazhinji vanga varambirwa vanzi aiwa mawaiver inga haazi kubudirira saka zvakadzokera saka iko zvino hapana chatiri kuona tiriratidza kuti hurumende yeSouth Africa ichawedzera nguva yemapemiti kana kuti ipe vana vezimbabwe ugare muno muSouth Africa.
Tiri kuonawo kuti pane zvisvaro zvezimbabwe zviri kungonzi 6000 chete kana kuti zviuru zvitanhatu vanyorera kuti magwaro avo anga achivandudzwa kuti vakwanise kuramba vachigara munyika iyi. Panozosvikawo June mungatarisira here kuti uwandu hunenge hwakwira?
Aiwa hatisi kuona kuti uwandu huchakwira nenyaya yekuti dambudziko nderekuti vanhu havasi kubudirira havasi kugona havasi kukwanisa kuapplya nenyaya yekuti havakwalify ndo chiri kunesa ichocho nekuti dei vanhu vanga vachigona vanga vachibudirira pako vachimita marequirements acho vangadai vakatoapply saka tiri kuona kuti namba ichawedzereka nekuti vanhu havana nzira yekuti vawane mapemiti emunhu nekuti vamwe vacho vazhinji vanga vari vanhu vane maasylum seeker permit saka vanhu ivavo vangagona chiri kuti vadzoserwe kuti kumaasylum asi nekuti nguva yavagarisa yareba muno South Africa vanenge vasofanira kuti vatopiwa ugari pasi pemutemo wemarefugees.
Avo vange vari sachigaro weAfrican Diaspora Forum Dr Husimuzi Sivanda vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira vanotakura vanhu nezvinhu reZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDAC rinoti mapurisa anofanirwa kusunga vanhu vanoshambadza mabhazi panzvimbo dzinokwirirwa mabhazi kana kuti matouts avo rinoti vari kukanganisa vanhu nekukonzera kuti vanhu vatye kusvika panokwirirwa mabhazi. Mutungamiri weZUDAC vaFrederick Mugaraminga vanoti sangano ravo rinotenda zvikuru kubviswa kwemitemo yakanga yakadzikwa panguva yekurwisa denda recovid-19 vachiti munguva shoma kubva mitemo iyi yabviswa sangano ravo riri kuona kunetswa kuri kuitwa vanhu nevanoshambadza mabhazi. VaMaguraminga vanoti varidzi vemabhazi ndivo vari kukonzera matambudziko ose awa vachiti sangano ravo rinokumbira mapurisa kuti abatsire nekusunga vanhu ava kuti vanhu vakwanise kufamba zvakanaka vasingavhiringwi.
Chakunetsa ndechinhu chekutanga hatisati tava nevanhu vedu vanoroda dzimotokari mumarengi nekuti mune vanga varimo vari kuramba kupinda mumaassociations. Isi tiri kuvakurudzira kuti pindai mumaassociations, hatisi kuda kukutorerai basa nekuti president vakataura vakati vanhu ngavasevenze vari mumaassociations nekutenge tichiitira kuti vanhu vanenge vari mumarenks havazoisa mafezi avo. Madrivers akaoma musoro akada kuisa mafezi, mainspectors edu anenge ari mumarengi nemaloaders vanenge vachiroda macontrollers vanoisa mutemo zvinhu zvofamba mune zvakanaka. Tova nenguva yekuti nyange ukanaya mari hadzikwire, nyange vanhu vakawandisa mari hadzikwire, dzinongoramba dziri padzanga dziri kubvira makuseni nemasikati. Saka ndo chimwe chinhu chiri kunetsa. Chimwe chinhu chechipiri ndechekuti kumabhazi kunyange zvazvo hurumende kuburikidza president yakataura kuti vanhu vauye maassociations kumabhazi hakusati kwarongeka kuti vanhu vapinde maassociations. Kune humbimbindoga uyo anenge achiti ndine mabhazi angu akawanda ndinozoonera uyo akadai, zvakonzera kuti number one zvikonzere tsaona dzakawanda neoverspeeding vari kurwisana. Ivo vane mabhazi akawanda havatenderi vamwe kuti vapinde mumarutsu, vamwe vari kudzingirira. Unoona zvipuko ichinzi ngaidzingirirwe ishaye vanhu kana kuti mekambani ngaidzingirirwe kusha vanhu zvosvikira mukurayisa vanhu. Saka kuzvaya imwe nyaya yematouts
matara nenyaya yematouts. Matouts chii chiri kunetsa nenyaya yematouts?
Chiri kunetsa panyaya yematouts ndechekuti ndoda kuti mhuri yeZimbabwe itange yaziya even nevari kune dzimwe nyika kuti matouts vanhu vanoharasa vanhu kana kuita mhirizhonga nevanhu kana kuvamanikidza kupinda mabhazi avanhu avasingadi kana kusveredza vanhu kana kuita zvimwe zvinhu zvisingabvumirwi zvinokanganisa kodzero dzevanhu vangava vanhukadzi kana kuti vanhurume mumarenks munotakurirwa vanhu kana pese panotakurirwa vanhu. Saka vanhu ivavo nguva dzese taane makore polisi ichiita maoperations asi havasi kupera. Saka isusu seboka rine uchenjeri neunyadzvi hwemutransport tine ongororo yedu yatinoziva kuti matauzi vanhu vanenge matauzi haasi kusungwa. Matauzi ari kusapotwa nevaridzi vemabhazi nekuti varidzi vemabhazi ndo vari kuzoisa mari muhomwe nekuti vanhu vakamanikidzika kupinda mabhazi vanhu vari kubenefita varidzi vemabhazi. Saka vanhu vemabhazi havadi kuti nyaya yematauzi ipere vanhu kuti ndo zviri kuita kuti vaite mari. Inzira pari kugarwa pasi vine mapurisa vemabhazi operator vanopromisa kuti tiri kunozvipedza havagoni kuzvipedza nekuti ndo vari kuvapa mari. Isusu hatisi kurambidza kuti mabhazi anga aine macontrollers pange paine maloaders but tiri kutaura nzira yazviri kuitwa nazvo. Munhu ari kupinzwa mubhazi uro riri kuenda kumarondera kwamutare iye achienda kuchinhoi kana kuti achienda kumasvingo ofoswa kupinda oti fambe fambe oti handisi kuenda ikoko kondakta uyu omubhadharisa oti uri mbavha munhu osekwa oitwa sei. Zvinhu izvozvo izvo zviri kuitika kwenguva refu. Saka isu tiri kukumbira kuti mapurisa ngaachichinja focus varege kupinda mumarengi vachibata madriver nemaconductors asi kuti vaende kunobata vanhu vari kuita touting kumbare vanhu vari kuita touting pashowground vanhu vari kuita touting pana fourth vanhu vari kuita touting even kubhulawayo kuri kuitwa touting pana first street pasi pemuti apo murodhi yeHarare pari kuitwa touting even kumasvingo pari kuitwa touting parodhi yeHarare kupi kwese kumabhazi kune dambudziko even magutu kupi kwese mamutare kuri kuitwa touting iyo ndo yati kuti ipedzwe. Yes
zvino vanhu magwara mhinga kana touting ichiitwa pese pese kunokwirirwa mabhazi sei mapurisa asingapindiri uyezve anorambidza matauti iwayo kuti aite basa iri ndiani anogona kuarambidza?
Munhu anokwanisa kurambidza matauti kuita basa munhu ari kuvapa mari ndiye wokutanga ndiye muridzi webhazi. Muridzi webhazi ngaarege kuya kumiting nemapurisa achinyeba achiti handizive matautsi. Muridzi webhazi ngaarege kunyeberera kuti matautsi ari kukombi. Kukombi kuya kwakaita maassociation vana Zudak nana Gako hakuchisina matautsi nekuti hakuna munhu ari kuharaswa. Ndofunga vagari vemaguta vanonyatsotaura touting inomiswa chechipiri nemapurisa. Mapurisa akashanda nemaoperators zvinhu zvisina chitsotsi. Maoperators ngati chitsotsi matautsi anopera nekuti matautsi anokwanisa mapurisa akarega kunopinda mumarengi makombi vachinosunga vanhu vasina mhosva madriver nemaconductor vachivabudisa mumabhazi vachiita stay vakanosunga matautsi aya anopera ende zeta rapindi inoziva kuti inoita basa chaizvo. Saka tiri kukumbira kuti matautsi atiri kutaura tichiwirirana tese kuti matautsi aya ndarapi vanhu vari kubata vanhu vachivakanda mumabhazi ndo kuri kukomberera mhuri yezimbabwe.
Avo vange vari mutungamiri weZudak vaFrederick Magura Minga vari parunare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kuti tinzwe divi rapo panyaya iyi. Vagari vemuguta reHarare vanoshora urongwa hwekanzuro yeHarare hwekuteverera zvikwereti zvemitero mvura nezvimwe zvinonzi nekanzuru vagari havasi kubhadhara zvakanaka. Izvi zvakabuda mumashoko ekupera kwegore ameya veguta iri vaJacob Mafume. VaMafume vanoti kanzuro inotadza kuita basa rayo nekubatsira vagari nekuda kwekushayikwa kwemari asi vagari vanoti kanzuro haifaniri kupomera mhosva vagari nekuti iyo ndiyo inotori neuori hunotyisa. Evans Zininga aita hurukuro nemukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba.
City of Harare ine mukana wakakura chaizvo wekuti igone kuita mari yakawanda kubva kune zvivakwa zvavo. Mabuildings avo ari kushandiswa nevemapato kunzvimbo yakaita seMbare yose. Nzvimbo dzekanzuru dziri kushandiswa zviri kunze kwemutemo nevanhu vanozivikanwa kuti mayouthi mimwe misangano. Uye kune dzimwe nzvimbo dziri mukati medhorobha dzinozivikanwa kuti idzi dzinotorerwa mari nemayouthi bato remakanzelazi ari kutungamira guta reHarare.
Ndezvipi zvamakanyanya kunangana nazvo panhau yamuri kutaurai?
Kune mastreets avanotora mari ye parking kubva kune wachikairi wemota. Tine nzvimbo zhinji dzinogona kuitisa kanzuru mari. Mari inobhadharwa ku city parking ishoma shoma inozounzwa ku city of Harare. Zhinji iri kuenda kundoita funding yezvinhu zvisinei nebasa rekanzuru. Panzvimbo yekuti city parking iwe iri pasi pe city of Harare zvakazara, kanzuru inotopiwa kachidimbo kekuma 19% kemari inounzwa sedividend nekambani yavo. Iwo ndo waridzi vekambani asi hawapiwi mari yakawanda.
Asi kakanzuru vashumba iri kuti imimi vagare ndimi musiri kubhadhara mari dzenyu nenguva dzemabhiri emvura nezvinofanira kubhadharwa.
Vagari wazhinji vari kuedza nepavanogona kubhadhara marets. But ukatarisa marets ari kuchajiwa necity of Harare panogadzirwa bhajeti chaipo, city of Harare haiteerere zviri kutaurwa nevagari. Haina nguva yacho, vagari vanotaura vataurazve vachipa zvichemo zvavo. Uye kanzuru ine rekodhi yekubviswa kwemari kwemakore mazhinji. Vanotoziva mari inogona kubhadharwa nevagari kwemakore ese iwayo. Asi pavanogadzira bhajeti vanoignora zviri kubuditswa nevagari. Wobuditsa bhajeti riri kugadzirwa nemaofficials ari kutsvaga havo mari yakawanda yemasalaries. Makancelors ari kutsvaga mari yemaallowances kumaworkshops nezvimwe zvavanenge vachipanana. Vanoti dzimwe nzvimbo dzinonzi dzinofanirwa kubhadhara mari inosvika kuma $130 pamwedzi. Vanenge vachinyatsofunga zverudzi.
Zvinombofamba sei zvemabhiri zvacho izvi? Zvizvi pane here yatingati muchirungu system inoshandiswa?
Kanzuru yedu haina billing system. Billing system yakasifa muna March 2019. Kusvikira nhasi uno city of Harare haina billing system yatinonyatsoti iri kushanda. Zvinhu zvavari kuita zvekuti vanoti tinoshandisa rate yeexchange yemusi iwabhadharwa nemugari. But kana takatarisa ku US dollar component kwacho, city of Harare iri kutaura mari dzavari kuchaja vachishandisa black market rates, zvinoita kuti wagari waomerwe. Saka vagari havagone kuzobhadhara mari yese yemitero, vanongobhadharawo yavanogona.
Saka kurudziro yenyu kuvagari inenge ichiti kudini nemafambiro ari kutarisira kuita zvinhu iwaya?
Isu seHarare Residence Trust tiri kuvakurudzira kuti wabhadhare mari property tax nema services anenge apiwa, ngekuti city of Harare chokwadi chokwadi yatadza kujidzana nevagari pa communication. Vanongogadzira mabhajeti emumusoro mavo, maofficials acho ndivo anotogadzira mabhajeti, macancellors anongowimbiswa zvavari kuda chete, zvinoita kuti wawanewo mari inopinda muhomwe dzavo wobva waapprove budget. But budget racho harizi friendly kuvagari.
Avo vanga vari mukuru wesangano reHarare Residence Trust, vaPrecious Shumba vari parunare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mwanasikana ane makore gumi nemana anonzi akafa nezuro mushure mekuzvara mwana ari pamba. Mwana uyu Delight Masomeke ndewekereke yeJohan Marange anobva mumusha wekabvumbura kuchihu. MuNewsday makare, sangano reBulawayo Progressive Residents Association rinokurudzira kanzuru yeguta iri kuti ishande nemapurisa eZimbabwe Republic Police kubvisa vanotengesa mukati meguta vari kukonzera mhirizhonga. Makatevera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri kuWashington DC. yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndio 7 makadini zvenyu, tinovimba kuti makapindawo gredzwa mune zvakanaka. Tichidzoka panyaya yedu yandoda kumbobvunzawo. Ndoda kuti mutibvunzirewo vamunangagwa. Kuti nhaya vamunangagwa makati nyika inova kanive nevanhu. Ndokuvaka nyika here? Kuti imwi vamunangagwa marori matatu magonyeti akazara kuti pachi pachi nepamusoro elutinyuka. Ichibiwa kumberi kwawo ichibakwa pabhodha. Saka ndokuvaka nyika here nhaya vamunangagwa? Kana kuti imwi vamunangagwa nemhuri dzenyu ndimakutozvivakira nyika yenyu isiri yeZimbabwe yekuda mutovaka kunana South Africa kwamuri kutora kazvicherwa muchiendisa kunana South Africa. Isu macitizen tichinyanya nenhamo, kukuvara nenhamo. Iye zvino nenhema dzamakataura dzoti kwai muchaita free education kubva grade 1 kusvika A-level. Iye mungaita free education imwa munangagwa makazvitarisa ini. Naiyo sanifanika yomurume anonzi Kazembe Kazembe, yomurume uyo ka kamu 23 Kazembe Kazembe, Zimbabwe uri kumbuda iko. Kuta zvinhu zvikwa usina kuswera zvinorwadza macitizen. Uri kutaura panyaya yasikala uchiti handizvoni haupindiri matare. Uri wakasunga matare. Korea yoti yamamuchitumira ichienda kukoti ndei.
Ndini mbuya mberi. Ndinoda kutaura naZiyambe Zivambe ulo unonzi ndiye mukuru wezvechinyi kuyanga ari kutaura nezvemadhokta. Chokutanga ndinomuti Happy New Year. Kana uchiri mudiki, Happy New Year. Kepiri ndichiti ziva zvaunotaura. Sataure fanika munhu ari kubva musango. Ziva zvaunotaura. Kana mamura yasikara iyeye mozodini zvamapedza vanhu. Muchagara Zimbabwe iyoyo nani. Ziyambe Ziyambe ziva zvimwe zvaunotaura. Hakuna zvakadaro kuti kwai muna madhokota yenyu, muna madhokota yenyu. Iye kana aina dhokota ya akeregera yaonekwa nadhokota wake.
Nauya ina jobu skala inorwadza. Inotirwadza zvisingambotomboiti. Dai vaZiyambe Ziyambe varega kutaura zvinhu zvakaposa kudaro. VaZiyambe Ziyambe mimi musakoshiwa kuti kusvika mapiwa chinzvimbo ichocho. Makatochiwana nokutochitamburira. Saka muite muchicheuka kumashure kwamakabva vaZiyambe Ziyambe. Kumunomuurayirei iye jobu skala? Kumusha yake ndei iye jobu skala? Tinozviziva kuti makapedza vana Leni Mojongwe, makapedza vana Morgan Tsvangirai, mukauraya naye Moblessing Ali. Tikada kutarisa vanhu vakauraya vana Moblessing Ali, vazhinji vacho vamwe vanotofamba, kutofamba munyika namabhemba. Asi imimi munonge muchingotongera munhu kunzi kwai ndewe Triple C. Tinozviziva, musafunga kwekuti hatizvizivi. Ini ndinoti vaya vanoda kubatana nezano, muzive kuti kana uchida kubatana nezano chiripo chavanotokudira padhuze newe, ende uzive kuti uchaenda.
Mukoma tanonoka wande mamukase muri paWashington DC. Ndini zvakare nomentakura uyawo pagutu ndichida kutanga kutenda nokupindura mubvunzo wandakakubvunzai. Munoratidza kuti munenge muine sunguva dzose. Asi nhasi uno ndine mumwe mubvunzo zvake. Mubvunzo wangu ini ndewekuti panguva yehondo yerusununguko tainzwa naDr. Thomas Mapfumo nana Comrade Chinks vachiimba vachitsoropodza varungu. Zvinoreva izvo kuti varungu vaizviziva kuti muno muZimbabwe tinofanira kuita utongi hwejekerere. Ko nhasi chazomboi pachii kuti ZANU-PF yangonzwa munhu aimba achiimba zviri kuitika mumagaro revanhu. Tinorangarira futi tine nzimbo dzana mashao munhu mumwe kuti nyika yaenda kumawere, nhasi uno yatova kumawere zvechokwadi. Vakasungwa here vanhu ivavo kana kuti vakambobhaniwa? Ko nhasi zvazoipa papi kana kuti ava passion java hake haakungoita sabujeteji kushandisa hurumende nemayouth ezanupf kuti vabvise big man? Zvinowanhangu vakamurambidza zvavo kuperforma muno muZimbabwe. Chandinoziva ndechekuti big man chagara chibaba uye achatoita kuti aramba achikondinya kutemba nziyo dzinoita kuti vazhinji vakarasika vapinde mugwara sezvinoita Studio 7. Ndatenda.
Studio 7 ndoti tikanyambotaura kudini mavoice edu atombozivi, dai anotosefwa, dai zvinomboita sei. Saka kutaurawo kutopedza nguva unochiito chekutotaurawo paStudio 7, but hei machinda ahona ari paya anotisarura ganda. Anosarudza kuti ndowe ukupi, ndowe ukupi. Nekuti dai ama audio 100 ndatumira asina 1 rakambotaurwa, rakamboerera, rakambotaurwa, rakambotambiwa hapana. Saka zvinotirisa nungwe. Dai munotanga matengwa imwimwi anana jonga vakonawo dai munotengwa kuti munhu azoona kutaura.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kevin McCarthy veRepublican Party nezuro vakadhadza kuwana mavhoti akakwana kuti vave mutauriri weparamende yeAmerica. Katatu kese vaMcCarthy vakatadza kuwana mavhoti kusvika munyori weparamende atambira chikumbiro kubva kune imwe nhengo yeparamende kuti vamiriri vose vachibvumidzwa kuenda kudzimba dzavo asi vachizoungana zvakare nhasi chitatu kuti kuvhota uku kuenderere mberi. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande nenhau dzeIsindebele.